wishing you a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 kurume March 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ende pavanhu ivavo panga pane vanhu 3 vainzi vanga vari mauto eZimbabwe vachishandira inonzi military intelligence, uyezve painzi panga pane 2 vainzi vanga vari anonzi maCIO aive achinzi ndiye akatora Itai Dzamara.
Nhasi Itai Dzamara anosvitsa gore rechinomwe kubva zvatsakatika.
Gwaro rangu mukatarisa muchaona kuti rakananga kuna Vice President weAmerica amai Kamala Harris, and ndakabva ndaisa masenditas 10.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru 13 zvasaina gwaro renyunyuto kuti muprofita Passion Java vadzingwe muAmerica.
America hairambidzi kuti kana munhu sezvakaita panganai Java mugari wemuno anotenderwa zviri pamutemo, hairambidzi kuti munhu asatsigira pato raanoda. Saka ngavanyatsoteera nekunzvera kuti mitemo inenge ichishanda sei.
Asi imwe nhengo yebato rezanupf inogara muWashington DC inoti Passion Jaba ane kodzero yekugara muAmerica.
Gasi neoiri nezveenergy zvose zvinobva kuRussia hazvichatobvumidzwa kuti zvipinde muAmerica, vazvibhana izvozvo.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorambidza kupinda muAmerica kwemafuta ekufambisa dzimotikari, gas nezvimwe zvinobva kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi 9 kurume rinosvitsa gore rechinomwe kubva zvatsakatika Itai Dzamara. Dzamara akange ari mutori wenhau akazvimirira uye ari murwiri wekodzero dzevanhu. Dzamara akatsakatika makore manomwe apfuura, asi nanhasi hapana anoziva kwaari kana chakaitika kwaari. Aidai ave nemakore 43. Vaiva gweta raItai Dzamara vaKenneth Masihe vaudza Studio 7 kuti hazvinzwisisiki kuti chizvarwa chenyika chingatsakatika chikasambodzikanwa kwachiri pasina kana chiratidzo chinobva kuvakuru vemapurisa kuti chizvarwa cheZimbabwe chinofanirwa kutsvakwa kusvika chawanikwa kana kuzikanwa zvakaitika kwachiri. VaMasihe vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechokuti mapurisa anoziva mazita evanhu vanofungidzirwa kuti ndivo vakapamba Itai Dzamara, vanoti Tichareva Mubaira, Libert Shamu, Owen Ziwanai Mazarura, Tendai Chinyani na Watson Marufu, asi hapana chakaitwa kana chiri kuitwa nanhasi wese.
Ndakandiri gweta raItai Dzamara vasati vaabdaktwa. Ndi ndichiri kubatsira zvekare mhuri yekwaItai Dzamara kuti vawane justice panyaya.
Nhasi tasvitsa makore manomwe Itai Dzamara atsakatika. Seumwe wemagweta aItai Dzamara, munofungei vaMasihe?
Izvi zvinhu zvinotitadza kuti munyika medu meZimbabwe macitizens haana protection, and zvinhu zvinokatyamadza chaizvo zvekuti tinoita nguva yareba kudai mumwe anonzi muZimbabwen asingazikamu kuti ari kupi, uyezve pasina matanho akasimba aitwa nehurumende. Saka zvinhu zvinongotadza kuti nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuramba dzisingotyorwa, ene kunyanyanya kodzero dzemhuri ikwa itaidza mari vasikuziva kuti ari kupinda nasi.
Pane chiduku hacho chati chambozivikanwa pamusoro penyaya iyi here?
Ndichiri kuZimbabwe pane zvanga zvaamboti fambe panyaya yokuti tizivewo kuti vainzi vanga vatora vaitaidza mari ndiani. Ende pavanhu ivavo panga pane vanhu 3 vainzi vanga vari mauto muZimbabwe vachishandira inonzi military intelligence. Uyezve painzi panga pane 2 vainzi vanga vari anonzi ma CIO aive achinzi ndiye akatora vaitaidza mari. Ende tiri ipapo tanga ini ndanandiri mu tax force yakaiswa nemapurisa yangaiswa nenyaya yekuti tangatanga taita yatingati noise kumatanho akaita sana United Nations nemamwe. And mapurisa akaita senge anga kuda kuti aone nyaya iyi. And pakabuda mazita evanhu vainzi ndivo vanga vacho vaitaidza mari. Kana muchindibvumira ndaigona kuvataura mazitazvo.
Taura zvenyu vamasiya.
So pa mazita aya pakabuda mazita ainzi painzi panga pari munhu. In fact message yacho yainzi yanga ine mapurisa yaitaura kuti vaitaidza mari vakatorwa nemota yainzi double cable ye white yanga ine manumber plates ainzi ABG 2862 and vaichinzi vanga vatorwa nevamwe vainzi nemunhu ainzi Tichareva Mubaira, umwe ainzi Liberty Shamu, umwe ainzi Owen Ziwanai Mazarura, umwe achinzi Tendai Chinyani. Ende vaiti vakatora vaitaidza mara vakavaendesa kuboda gezi uko kwaizi kuboda gezi kuKoromodzi Farm uko kwaka rinogarisa mazuva 4. Ende vainzi kufarm ikoko kwava kune munhu ainzi Watson Marufu woku AKG 6 angari musiai ofu zvekare ainzi angari popa vanhu ivavo. So iyi ndio yanga iri nyaya yanga ine mapurisa yavasina kunyanya kuzoferefeta vachienda nayo mberi kunyanya hau panga paishi neumbo ne direction yatingati maleads towards zvinhu zvainge zvakaitika kuna Italy.
Pane chibuku hacho chati chambozivikanwa pamusoro penyaya iyi here?
Nyaya ndikati zviduku zvingava zvihombe zvakare ndikati information iyoyi yatinayo yatikabata iyi ne information zvekare yakazowanikwa ichiwanikwa ne munin'ina wavaitaidza mara dinete Parkson Dzamara yekuti vaitaidza mara panga pane panga paita vanhu vanga vavatumira mafotos vaitaidza mara vakasungwa vachiita senge vanga vari muusungwa vanhu vachikumbira kuti vaiti vanhu vacho vanga vatora vaitaidza mara vaisikama vaiziva kuti vaitaidza mara vari kupi vaiti vaida kubuda muZimbabwe bhose vaiti vakataura kuna vaitaidza mara upenyu hwavo naiwo wanga uchava
avo vange vari gweta raitaidza mara nemhuri yekwadza mara vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru 13 zvasaina gwaro renyunyuto iro zviri kuendesa kumutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris kuti hurumende yavo idzinge munyika iyi muprofita Passion Java avo vari kupomerwa mhosva yokushanda nebato reZANUPF ravanoti rinotyora kodzero dzevanhu. Gwaro iro riri padandemutande rakatangwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kurawone avo vaimbove kanzura wemasvingo pasi pebato reMDC Alliance. VaKurawone vanoti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vaJava munhu anoenda kuZimbabwe achinoshanda nebato ravanoti rinotyora kodzero dzevanhu asi iye achirarama muhutongi hwejekerere muAmerica. Studio 7 yakundikana kubata mupotita Java sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamepo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vakura uone.
Ndakanyora that petition izvi zvakauya mupfungwa dzangu mushure mekunge ndaona kuti vanonzi vapassion Java vanogara kuAmerica vachinjoya freedom yose inopuwa vanhu kuAmerica, vachinjoya democracy iri kuAmerica, vachinjoya marights anopuwa vanhu kuAmerica. Asi vabva ikoko vanoya kuno kuZimbabwe, vaya kuZimbabwe vaya voita join hands neZANU-PF vachisunga vanhu, vachitocha vanhu, vachishaisa vanhu mufaro, vachishaisa vanhu freedom, vachishaisa vanhu democracy, vachiita corruption. So ndo zvandaona kuti hatingagoni kuti iye anondoenjoya mufaro kune dzimwe nyika ouya kuno kuZimbabwe oshungurudza vanhu. Saka izvi ndobaakuti aiwa regai nditaure nekwaanofarira kuti madei mamboongorora munhu wenyuyu.
Asika vakurauoni, hapana chakaipa kuti vaJava vanga vachipinda bato ravanoda. Ikodzero yemwana weZimbabwe wese yekuti anga achipinda bato raanoda kutevera.
Hazvina kushata kujoina bato raunoda, chakazoipa kujoina bato rinoshungurudza vanhu, chakazoipa kujoina bato rinoshaidza vanhu freedom and democracy. Asi wapedza izvozvo wotiza wondogara kwaunoenjoya freedom, wotiza wondogara kwausingashungurudzwi, wotiza wondogara kwaunoenjoya everything chaunotarisira kuti chinge uchiwana uri kunyika yevamwe. Ndo pati kuti aiwa kana iwo waona kuti Zimbabwe yakanaka, tiuya kugare kuZimbabwe. Kana waona Zimbabwe ine freedom, kame enjoye freedom yekuZimbabwe. Kana waona kuti Zimbabwe ine democracy, chaienjoye democracy yekuZimbabwe.
Saka gwaro renyu iri rava papi, makarisvitsa kumahofisi api?
Gwaro rangu mukatarisa muchaona kuti rakananga kuna vice president weAmerica amai Kamala Harris, and ndakabva ndaisa mamwe masenators 10 anosanganisira from both Republicans and Democrats. Ndakaisa mutungamiriri wesenate vashuma, ndikaisa mutungamiriri wesenate wekuwaaes vamishi makano, ndikaisa mutauriri weparliament Mainens Pelosi and other senators kusanganisira vanonzi vabvuka vandozivisa kuti vane passion nenyaya dzekuZimbabwe. So passionate nenyaya dzekuZimbabwe. Saka ndakangosarudzawo from different political parties.
Sei makafunga kuendesa tsamba yenyu kuna Vice President Kamala Harris?
Ndakasarudza kuendesa kuna amai Kamala Harris nokuti ndivo mutungamiriri weSenate muAmerica. Asi zvakare muchaona kuti handina kuisa kwavari vega, ndakaisa kwavari vari 11. Asi kuti ivo semutungamiriri weSenate ndo vakanyorwa kunzi, ndakaisa kuna Kamala Harris and 10 others. Asi amai Kamala Harris vari kubuda semutungamiriri weboka reSenate.
Saka matimaona mhinduro here kubva kune vamakanyorera?
Iko zvino izvi gwaro redu richiri pachinhano chokuti vanhu vasaine. Saka tamirira kuti masignature awande.
Icho changa chiri chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kuraone, avo vaimbove kanzura wemasvingo pasi pebato reMDC Alliance vari parunhare kuDallas mudunhu reTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nhengo yeZANU-PF vari muWashington vaFrank Guni vanoti gwaro iri harina nemusoro wese sezvo muprofita Java vaine kodzero yekupinda bato ravanoda uye America inyika inotevera utongo hwejekerere husingarambidzi mugari wemo kutevera bato raanoda. Ngati nzwei vachitsanangura kuna Jonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday, hurumende neZuro yakati haisi kufara nekukwira kwehuwandu hwevanhu vave kupinda muzvipatara nechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mtsvangwa vakaudza vatori venhau neZuro kuti uwandu hwevanhu vanoda kupinda muzvipatara neCOVID-19 huri kukwira, vachiti pasvondo yavakaongorora vanhu makumi masere nemumwe vakapinzwa muzvipatara nechirwere ichi. Mu Newsday makare nengo ye Citizens Coalition for Change ichakwikudza chigaro cheparamende munharaunda ye Highfield West va Hepmo Chidziva vaendesa magwaro avo kudare reConstitutional Court vachikwikudza nyaya yekuti sarudzo dzemabai elections dzinofanirwa kuitwa mwedzi uno dzisaenderera mberi. Chipanga mazano mune zvemitemo chava Douglas Munzora vatapera sengweni vakaendesa magwaro kumatare vachiti sarudzo dzemabai elections dzisaitwa mwedzi uno. Zimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vaNelson Mutsonziwa kuti vafanobata chigaro chemuchuchusi mukuru zvichitevera kubva pachigaro kwavakumbira ehodzi zvondo rapera. Vamutsonziwa vange vari mutevedzeri wavarodzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Se kubabatana na kahwande makasimba here sinofara chaizvo. Ah ndoda kungotenda mashoko a Vice President vachiwenga ndinoti kudai vadzidzisawo nemutungamiriri wenyika kuti vakwanise kutaura pavanoite marani vachishoropodza zvemhirizhonga. Tinoona kuti zvinhu zvakakosha chaizvo izvozvo. Uye ndichida kutenda kuna baba Chamisa nemanzi avakataura vachipingura vachitenda manzi ava chiwenga zvinoratidza kuti president vachamisa munhu anoziva politics. Ndinotenda nemashoko avo, tinotenda vakataridza unyanzvi kutungamirira. Rambai makadaro.
Mukoma Wande, ndine mubvunzo kune avo vari kutaura nyaya yekuti hatigoni kuti vari kudiaspora wavhote nenyaya yekuti takatemerwa masanction. So zvinoreva here kuti kunyange munhu akatemerwa masanction iye akugonawo kutemera masanction pagodzero dzevana vezimbabwe? Kuvhota tiri kunze kwenyika ka ikodzero yedu isusu vana vezimbabwe. Hazvinei kuti makatemerwa masanction makadi asi isu ikodzero yedu yekuti zvinyange zvite sinofanira kunga tichiita se tichiita bhozi tikadawo zvitarisisa. Kune vakawanda vanotemerwa masanction nenyaya yekupo yekutyora kodzero dzevanhu. So handioni iri pfungwa ingatobudwa nehurumende vachitaura ivo kuti hatigoni kuti vari kudiaspora wavhote nenyaya yekuti takatemerwa masanction. Bhozi iyi ikodzero yedu, iti masi tinofanira kunga tichitovhota.
Mangwanani pano pa Studio 7 kuri sei kwamuri vanatononoka Hwande muri sei zvenyu maDJ ese vanajonga kandimire vanatete wese vanoti panhau. Aiwa isu tinofara nenhau dzamunotipa. Tinongokumbirawo kuti dai vanhu vatinzwirawo tsitsi vezanupf vanotumwa kuita mhirizhonga vatinzwirawo tsitsi, hama dzedu dziri kupera kufa. Tinokumbirawo runyararo tapota. Vanobuda vachitaura kuti hatidi mhirizhonga musarudzo asi ndivo vari kutanga nadzo. Tapota ngavatinzwirewo tsitsi, tachema vana vezimbabwe dai mwari ationawo. Tinongoti pamberi napurezidendi wedu Chamisa anopinda ake atopinda. Tinotenda pabulawayo hakune zvakaitwa muzvesa tachienda zvavo.
Pastudio 7 apo ndopawo chiziso changu vana vezimbabwe ava kunyanya ivo vezanupf kuti chapepuka riini zanupf uri kutambura apatarisai kuti mushonga HIV weAIDS wave kutengeswa. Aditi murikungoti ichasvika kupi, zvichanaka riini? Mwakatarisa zvichangiri kungosungurudzwa muchiomese kwekodzero dzenyu chiva hara kune dzimwe nyika asi ndezvimuri kutengeserwa. Saka imi muchangiri kuti zanupf naye pamberi kuti ichanasa zvinhu here iri kutadza vese izvo kusvika pakutengeswa mushonga wemaarv kutengesera vanhu. Akomana awezana pepukai musiyana nebato iri nangiri kumunyudza kumupinzi munzara onaya kuti iri rufu rumwatarisana nharo ndokuti rufu rumwatarisana nharo pepukai.
Makadiko pa Studio 7 apo kutsvakawo hama dzangu dzekwavangararai. Ndiri mwana waRuben Vangararai. Vana veZimbabwe ndipetsereiwo, ndaane nguva ichitsvaka mhuri iyoyi. Kana pana anozivawo nezvayo, baba vangu vaishanda kumutora shanga ndokwavakaparadzana namai vangu. Mai vangu vaibva kushuru. Kana pana angaita ruzivo nezvaRuben Vangararai, anonzi anga ane vana vakomana vaviri, Chamunohwa naIsaac. Kana varipo vakanditeererawo, kana ngavandibatewo panhamba dzinoti 078-590-8266. Nhamba dzacho zvekare 078-590-8266. Ndatenda, ndingatenda zvikuru ndikabatana nehama dzangu, nokuti handisati ndambotoona kana hama yangu imwe chete. Ndatenda.
Mangwanani akanaka, ndinotenda. Maitiro amuri kuita aya haana kunaka. Kutaura chokwadi haana kunaka, nokuti makasekerera bato irori, muchivatora muchivaisa futi ipapo parine penyuro, muchivapa mukana vanhu vachiurayiwa. Every election vanhu vari kuurayiwa, hamusi kumira pachokwadi muchiudza kuti muri kuuraya vanhu. Udzai vanhu vachokwadi kuti muri kuuraya vanhu. Stop this, stop this, muri kuuraya vanhu. Makadaro soka, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Zvino makavasekerera kuti avari kuti zvakati, avari kuti zvakati, musingavaudze chokwadi kuti every election muno vanhu vari kuurayiwa. Taurai chokwadi, misha yevanhu iri kupiswa, vanhu vachidimburwa maoko, zviri kuonekwa Zimbabwe yese. Taurai chokwadi, vanhu vari kuurayiwa. Ndinorwadziwa chaizvo, kune kupota muchidaro so. Taurai chokwadi, nyika yedu ipfuurire mberi. Ndatenda. Gura matongo kwamusana kwamurehwa bikita. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri, tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuomesera Russia zvakanyanya, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden varambidza kuti mafuta kana kuti oil negas zvinobva kuRussia zvipinde muAmerica. Vachitaura nevatori venhau vasati vashanyira dunhu reTexas nezuro masikati, vaBiden vakati chinangwa ndechekuomesera Russia zvakanyanya mushure mekupinda zvechisimba kwayakaita muUkraine. Vachinzwa kuchemera rubatsiro kwemutungamiri weUkraine, vaBiden vaisa America mberi kwenyika dzekumadokero mukurwisa kumisa zviri kuitwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Vanodzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti vagari vemuAmerica vachaona kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Vachiti vaBiden vayambira vagari vemuAmerica kuti kuchengetedza rusununguko kunouya nemutengo mukuru.
vaBiden vataurawo vachiti gasi neoiri zveenergy zvose zvinobva kuRussia hazvichatobvumidzwa kuti zvipinde muAmerica vazvibhana izvozvo. Vachitivo vataura neshamwari dzavo maallies avo kuEurope uko kuti vavatsigire panyaya iyoyo nokureleasa oiri inenge iri kumareserve avo enato yose neAmerica yose neEurope yose kuti ibetsere vanhu vokuAmerica. vataurazve zvekare kuti America ichaedza nepainokwanisa napo kuwedzera kupamba oiri yakawanda kutsiva yakaisa zobva kuRussia kuitira kuti marwadzo avanhu pamapamba apa nedizili aite mashoma. Vakataura zvekare vachinyatsokutsinidzira kuti pasi rose kudhura kuri kuita petro nedizili imhaka yavaputin kuRussia nezvavakaita, nokuti pavakangotanga kuataka Ukraine petro nedizili zvakabva zvakwira. Vachitaura ivo kuti hazvinei neamerica kukwira kuri kuita dizili neoiri, zvinei navaputini ndo vakakanganisa vari kuomesera vanhu pasi rose.
Zvichitevera mashoko ataurwa navaJoe Biden pamusoro penyaya yeoil and gas iyi, mabhizimisi vomuamerica aratidza kuzvitambira nenzira ipi?
Zvinoratidza kuti zvatambirwa chaizvo tichitarisa kuyatinoti minda yemari kunorimwa mari dzavanhu kumastock market kuyoku kwatanga nhasi kwakaderera chaizvo. Asi tikatarisa pangotaura vaBiden nenyaya yamasanctions aya, zvabva zvakwira minda yacho yabva yatituma chaizvo mastock market kusvika kumaalmost 600 points uko. Zvinoratidza kuti ufumi hweamerica hucharamba huchiindirira mberi. Tichizvitarisazve neufumi hweRussia, tichitarisa mari yeRussia yabva yadonha pari zvino, mari yeRussia yatokundwa nebhondi rokuZimbabwe. Zvinoreva kuti masanction awo ari kubata Russia chaizvo, mbira dzakondo zvokuti mberi kwatiri kuinda uku zvicharemera vaPutin chaizvo kuti vakwanise kurwisa kwavari kuitwa neAmerica neshamwari dzayo kubva mumakambani makuru eAmerica ari kubuda muRussia. Makambani mamwe makuru anoendesa zvinhu zvikepe zvinoendesa zvinhu kurana Russia nokubudisa zvinhu munana Russia vatotiwa havachaendi ikoko zvekare. Saka chinangwa chavaBiden ndechokugwadamisa vaPutin pasi neikonomi yacho. Zvinova izvo zvinofanira kunge zvinzwisisika navateereri vokuZimbabwe, nokuti 2007 ne2007 na8 munovatsokuziva zvakaitika masanctions akaitisa vakuRussia anenge akato masanction iwo achati vagwadamisa kudarika zvavaimbo zvanga zviriko kuZimbabwe nguva dziyese.
Kana makatarisawo muno muAmerica, munoona sekuti vanhu vanozokanganwa here kudhura kwava kutotanga kuita mafuta ekufambisa motikari kana tasvika panyaya dzesarudzo?
Vamwe vanogona kusazvikanganwa, asi ruzhinji rwacho vaBiden sezvavatotaura kuti vachitobva pakutaura paya vachatoenda kuTexas kuzama kunotaura namavhoters vachivataurira kuti aiwa kudefenda freedom kunodhura, kunotidhurira tose izvozvo. Kurwisa kuri kuita America ichibetsera Ukraine kunodhurira tose muAmerica munomu. Saka zvikahwisisikwa, meseji iyo ikahwisisikwa namavhoters, vanogona kuvhotera vaBiden. Zvekare chimwe chichai chinogona kuita kuti vaBiden vavhoterwe ndechekuti matanho avari kuita kuitira kuti petro nedizili zvisakwira, sokuda kuzama kukurudzira makambani kuti ngaachichera oiri yakawanda izare muAmerica mose, tisarilaya neRussia. Vakohomedza zvekare vanhu veAmerica nepasi rose kuti ngative energy independent, tisununguke kuzvinhu zvavanhu, timire nezvedu, tikwanise kugadzira mota dzinofamba nemagetsi, tikwanise kushandisa solar power, hatizonyanyi kurilaya neoiri yokuRussia kana nezvimwe zvinhu zvavanhu. Saka ndinoona sokuti vakakurudzira vanhu veAmerica saizvozvo vanogona kuvareverera nokuoma kuri kuita upenyu. Asi vamwe vazhinji vomuAmerica vari kuzvihwisa kuti kuoma kuri kuita upenyu papetro apa inzira yokurwisa Russia savanhu vanosapota Ukraine, ndinoona sokuti zvinotambirwa.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi itaidzamara anosvitsa gore rechinomwe kubva zvatsakatika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru gumi nezvitatu zvasaina gwaro renyunyuto kuti muprofita Passion Jaba vadzingwe muAmerica. Asi imwe nhengo yebato reZANU-PF inoti Passion Jaba ane kodzero yekugara muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorambidza kupinda muAmerica kwemafuta ekufambisa dzimotikari, gas nezvimwe zvinobva kuRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau.
Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.